Mutsamba dzanhasi vachavanguva dzinga mameya nevatevedzeri vavo nemamwe makanzura. Vadzingwa vanosanganisira meya weHarare vaIan Makone nemutevedzeri wavo Muzvare Kudzaika Dzombe, meya weKwekwe Dr. Henry Madzorera pamwe nameya weMutare Muzvare Sofia Gwasira. Vachitaura neStudio 7 mushure mekudzingwa, Dr. Madzorera vati zviri pachena kuti vachavanguva vanoda kukanganisa mabasa emakanzuru mumatunhu ese anotungamirirwa neTRCC.
Ndokutangandisa kuti kashavangu haasi mumba musangano wedu, saka kugashira hazvigashirike because after rise kuti ikola. But be that as it may, tinoziva agenda yavo ndeyekudestabilize makanzuro ese anoraniwa neTRCC.
Vadzingwawo nhasi vanga vari kanzura wemuHarare Ward 16 vaDenford Ngadziwore vati vanoshushikana zvikuru nekudzingwa mushure mekushanda kwemwedzi miviri chete. Vati zviri kuitwa munyika yese izvi zvinodzorera shure mabasa emakanzuru.
For 2 months vandidzingazve vanazvinishamisi mabasa ezanu naChabango vari kupanika vachamisa zvakadaro zvinoreva kuti mabasa anodzoka mashure because munanokera vision yecommittee ndi chair. Mayor anokera vision yekanzuru. So vision ichadini ichambotende paside, but we shall liaise among my comrades and committee. We won't wait to say basa rekanzuru riendere mberi. We are tichiri majority munomukanzuru. Shaita make sure kuti basa rafamba pasina problem.
Mutevedzeri wemutauriri weTRCC vaGift Ostalos Ziva vati varasikirwa nemakanzura anosvika makumi matanhatu nemapfumba munyika yese kusvika pari zvino. Mutauriri wavachabangu vaKalipan Pugen vaudza Studio 7 kuti vari kudzingwa ava vakadzingwa mutongo wakawiriranwa kudare reHigh Court wekuti vanhu vambomira kudzingwa muTRCC usati waitwa.
Ivo vaST vavachava vakaita consent kuti from Wednesday until Monday vasiwithdraw anyone or to recall anyone. Ndofunga kuti tsamba izvi zvavanyora before court consent yaemswa Wednesday.
Vapugeni vabvumawo kuStudio 7 kuti kudzingwa kuri kuita vamiriri vemakanzuro neparamende kuchauraya bato, vakakurudzira kuti paitwe nhaurirano yekugadzirisa zviri kunetsa. Varambawo kuti vachavangu vari kuda kuparadza maguta nekudzinga kwavari kuita vanhu vakasarudzwa kuti vamirire zvido zvevanhu mumakanzuro nemuparamende, vachiti vachavangu vari kudzinga vanhu vakaiswa pazvigaro zvisiri zvejekerere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.